Isure Women's Academy for Leadership and Political Excellence, Walke, Sada Bachana Living Together Institute, Nema Women's Organizations, Ekuna South Africa, Chadzeploya Madzumai, Achimut Maspiring Women Leaders, Kutze A Obzevo, Oshukitika Ku Election, Ekuna South Africa, Apovan Warukuno Futa, Mangwana Kuchuza, Ma Provincial Leaders, Nema MPs, Ishazito Spachuzo, Kunda Miri, Wenika.
Madzimai amauya nawo anobva kumapoka api neapi.
Tauya nemadzimai abva kuzanupf, abva kutriple C, vauya kuzoonawo zviri kuitwa nemadzimai kunoku, tichimira navo in solidarity, tichivatenderera, tichivasapota, kuti vakwanisa kumira kuti vakwikwidze munhu nzvimbo zvepamusorosoro zvematongerwo enyika.
Taimbonzwa zvemhirizhonga pasarudzo kumusha, ikoko kwakadii?
Pari zvino kunoku kwakanyarara kamanager kudeploya four provinces. Hakusati hako kwane macases akawanda kana kuti atamboona political violence. Pane special voting yakatanga, ndo iri kuobzevhwa, iyo iri kufamba zvakanaka. Pane vamwewo vanga vasina kuregista for special voting, vaiendawo kusvika vodzosa vachinzimaisanwa ngemakarejista nechekare.
Chikurukuru chakusimudzai kuti handei tinoona zviri kuita vamwe chii?
Chanyanyotisimudza kuzimbabwe ndechekuti kuno kusouth africa kunoshanda inonzi party list proportional representation voting system, iyo yekuti vanhu havavhotere maindividual candidates zvatinoona kuzimbabwe zvefirst past the post, but vanhu vanovhota vachishandisa proportional representation system yavanenge vachivhotera mapolitical parties nemaindependent candidates.
Izvozvo munoona zvakanakirawo Zimbabwe here?
Nzira iyi tiri kuona yakanaka zvikuru. Pane kampeni yatakaroncha kuzimbabwe yekuti kuchinjwe the electoral voting system from first past the post to proportional representation. Vo tinoona zvakanaka kuti tikashandisa proportional representation zvinobatsira kudzivirira vakadzi kuzvinhu zvakaita sepolitical violence, harassment, sexual harassment, intimidation, online violence nenyaya dzevote buying, nekuti zvinenge zvakusaexposa madzimai kuti avhoterwe ari iye dungamunhu, asi vanhu vanenge vachivhotera political party.